Vama vima ndo wakataura kuti hurumende nea wanoti Apex Council vachange waita roadmap yokuona kuti masalaries avarairidzi anoenda kuus dollars dzavaitambira mugore ya 2018 October kuti dzisvike pa US 520 to US 550 asi 31 January akapfuura pasina zvaita. Zvekare iko zvino vamazima vari kuda kutaura kuti vachaseta date, ndo zvavanogara vachitaura. Chechipiri, vamazima vanoda kutaura neApex Council iyo yakazvitransforma into a confederation pasina mafederation.
Sei musiri kuwirirana nezviri kuitwa neApex Council?
Apex Council term of office yayo yakapfuura kare, ende vamazima ndo vanobatsira Apex Council kuti irambe ichiri confederation vachitaura navo asi vasina yatinoti legal right kana kuti local stand. Saka zvinotaurwa navamazima zvaangofanira kuti vamazima vataure vari vega.
Sei muchidaro Dr. Joe?
Nekuti vanhu vavanoda kutaura navo havana yatinoti mandate inobva kuvashandi vehurumende. It's unfortunate kuti vamazima vanoita zvakadai.
Ko kana pasina chabuda panhaurirano idzi, chii chinozoitika mune ramangwana?
Kana pakashayikwa zvagadziriswa, ndo patichazoona kuti apo patinge tava kuda kuvhura zvikoro, varairidzi vanokwanisa kunge vachiramwa mabasa vachitaura kuti vari incapacitated. Chatinoziva ndicho kuti nguva zhinji vamazima kana Public Service Commission pane pasina zvairi kuita. Painozonzwa manje kuti zvikoro zvauda kuvhura, ndo painoda kuita sokuti yava kuda kumhanya kuita zvechimbi chimbi, but tichingoona kuti firefighting method.
Saka poitwa sei Dr. Joe, vamwe vachiti ngaivhiwe, vamwe vachiti ngaisavhiwe?
Satinoda kungorangaridza vamazima ndeyekuti social dialogue inofanira kuitike. Kana kuri kuvarairidzi ngaiitike navatungamiriri vamateacher unions, nokuti avo vanoda kutaura navo havana kodzero, havana mandate yekuti vataure on behalf of varairidzi. Saka vamazima ngavangoona kuti paita social dialogue inozopa kuti muve neindustrial harmony muzvikoro neproductivity, uyezve vataure navanhu chaivo chaivo vanotungamirira vashandi vehurumende, kwete kungotaura navanhu vasina mandate kana kuti kodzero yokuti vataure maringe namasalaries anotambirwa namacivil servants.